ndosakataura kuno kuti isusu pane nyaya dzeconstitution kuti irambe ichiteedzerwa uye pave nedialogue muzimbabwe kuti tisazodzokere paya patanga tiri na 2008 kana kutodarika ipapo nekuti tikadarika ipapo nyika dzemusouth africa vana namibia vana botswana vana south africa vanosafana kuti vanhu vedu vanobva vaenda iko kunotsvaga kupotera uye kana muzimbabwe mukata mhirizhonga nekupopotedzana zvinokonzerawo kuti musouth africa musave nekugadzikana kwakanaka saka taenda kwavari tichinogadzisai zvei muri mukuru wesouth africa teererai zvatinotaura isusu vagari vemusouth africa vagari vemuzimbabwe ndiyo matambudziko atiri kuona aya uye tikuona kuti uku ndiko kuri kuenda nyika vanhu vakatadza kugara pamwe chete vogara pasi votaurirana kuti pave neway forward
saka matambirwa sei nemutungamiri wenamibia
chitaura chakwa ndiekuti ndafara nekuti taona kuti mutungamiri wenamibia anova chairman wesouth africa abvuma kuti kutaura nesu ndechekutanga chechipiri atora nguva achiteerera pfungwa dzedu dzatanga tinadzo pakawanda patanga tisingabvumirane uye zvinhu pacho kusvika kwazvaita hazvina kuitika muchivande vanhu vemapepanhau vemidia vanga varipo matelevhizheni anga aripo zvichiita nhaurirano iyi saka hapana chine muchivande kuratidza kuti iko pane kakusanduka pane maonero anoitwa vanhu vanoshandira kodzero dzevanhu uye pane kakukura nekudzikama kuri vatiri kuona mukati nemutungamiri wesouth africa tinoziva kuti nhaurirano yakanaka kana munhu akavhura dhoo rake akati ngatitaurei munhu mukuru akaita sei akateerera nyaya dzedu tinofunga kuti kutambirwa kwakanaka ikoko saka titambire zvakanaka tavana nguva yekutaura navo tichitaura zvichemo zvedu uye zvatiri kutaura izvi hazvisi zvinyowani hazvisi zvinotyisa zvinhu zvekuti tagara tichingozvitaura kuzimbabwe uye tichangoramba tichitaura kwose kwatinoenda asi vatitambira zvakanaka vateerera zvatanga tichitaura vakataurawo pfungwa dzavo
ko vemapato ezvematongerwo enyika vemuzimbabwe muri kutarisirwa here kuita nhaurirano navo tichiona kuti ndo panofanira kutangira nyaya yenyu
ehe iyi nhaurirano idzi dzakatotanga dzekutaura nemapato ematongerwo enyika pakatina vekunational association of nongovernmental organization nangu vakatombotaura nemapolitical parties nemachechi vana reverend kwensivanda vatanga tinavo vanga vachitaura futi nemapolitical party so isusu sechrist zobe coalition tiri mumubatanidzwa wemaboka akasiyana-siyana ane mabasa anenge achiitwa tinozounganidza zvose sezvinotaurawo taita samarize maproblems acho aripo asi isusu chinangwa chedu ndechekuti tinofanira kutaura navo hatiri kutaura navo vematongerwo enyika vemapolitical party but kwete ivavo chete nekuti dambudziko iri haizi dambudziko remapolitical party chete idambudziko rinosanganisira vemazvisvondo rinosanganisira vechidiki mayuth idambudziko rinosanganisira madzimai idambudziko rinosanganisira vakaremara vari kumusha idambudziko remuzimbabwe rekuti hapana mwana wezimbabwe haasi kunzwa kuti ari munyika yake sarudzo padzinoitwa tinoona kuti sarudzo dzinoitwa asi panobuda sarudzo dzacho marizalt esarudzo anoratidza sekuti handizvo zvapotera vanhu saka tine kunyunyuta vana vezimbabwe vane kunyunyuta nemabatsirwo ari kuita sarudzo nemabatsirwo ari kuita nyaya yekutungamirwa kwevana vezimbabwe saka tataura mapolitical party but iri idambudziko revana vemuzimbabwe vose tinongoshaya kuti muzimbabwe hamufanira kuita mhirizhonga nekuti vanhu havafaniri kusvika kuva desperate saka ndosati ati isusu kuita convention iyo
mune kumwe kwamunotarisira kuzoenda here kana kuti mamwe masangano amuri kutarisira kusangana nawo
sarudzo dzisa dzaitwa takaenda kubotswana kune sade secretariat yeorgan on politics and defence handiti tikataura navo tichaenda kusouth africa tichaenda futi zvekare kuangola tichaenda futi kuzambia nekumalawi tiri kuenda kumusouth africa mose kuti tive nesolution inedition kumaprocesses zvatiri kuita munyika yedu yezimbabwe saka tichaenda muregion mose tichina zvinotaura nyaya yedu iri pachena kune dambudziko kumba kwedu kuzimbabwe dambudziko racho rinopedzwa nekutaurirano dambudziko racho rinobva pasarudzo dzatinenge taita dzisingaperi dzisingauyise kuwirirana dzekuti pane kusagudzikana nezvinobuda musarudzo uye nemaitiro anenge aita sarudzo ndiyo meseji yatinayo kwose kwatiri kuenda